Vashara nevatore nao mushure memusangano wedare remakurukota, gurukota rezveutano, Obadiah Moyo, vati pane madhokotera makumi mana nevatanhatu chete, vadzoka pabasa zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba, izvo zvinotevera kurudziro yemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, yekuti ana chiremba vakadzingwa mabasa, vadzoke kubasa mukati memazuva maviri pasina mibvunzo.
Kune machiremba anosvika 46. 46 ndio vakadzoka kubasa musure mekunge president wenyika mukuru wenyika apa chinhano chokuti vanhu machiremba adzoke kubasa pasina chinozobvunzwa saka 46 ndio vakadzoka saka ndokatira
Vamoyo vati nguva yakatarwa navamunangagwa kuti ana chiremba vadzoke kubasa pasina mibvunzo haisi kuzowedzerwa sezviri kudiwa nesangano rinomirira ana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Kabineti yati iyo moratorium iyo yacho kupiwa chance yokuti vadzoke vakatopera pane zuro ipapo. Pakatarwa panga pakataurwa nemukuru wenyika segratitude yanga apawo asi ndanichitaurawo muchiti kuda pangangova nevamwewo vanga vakabatikana zvokutoti vaida kuuya kuzonyoresa vatadzi vakadaro vakanyorawo tsamba yavo vachitaura kuti ii zvazvakandiomera pane chokuti chakaitika umboo hwangu hwokuti ndakatadza kusvika zvoburitswa pachena zvobuda pachena nozofamba zvakanaka tiri kuda kuti vanhu varapwe tiri kuda kuti machiremba edu adzoke kubasa tinoda kuti vashande vachiponesa vanhu saka zvimwe ndezvokungotiwo pane vamwewo machiremba anotogara pachipatara saivavo hataitarisawo kuti kuda vachakasirawo kuuya
Vamoyo vatiwo hurumende iri kuda kuti nhaurirano dzirambe dzichienderera mberi nana chiremba asi hurumende ichaita nhaurirano nana chiremba vari pabasa chete kwete vari kuramwa mabasa
kabhineti yati iyo tinokwanisa kunge tichitaura nezvokugadzirisa kuti zvinhu mashandiro emachiremba aite zvakanaka kana ivo vari pabasa zvataurwa pachena chaizvo vataisufanya iyoyo vati tinokwanisa kuita kana vanhu vari pabasa saka panguva ino isusu veminister of health tichataura nana chiremba vari pabasa hatiregeri kutaura navo kuimprova maconditions of service asi totaura navo vari pabasa saka pane vari pabasa vadzoka ndo vatinotaura navo hapana chakaipa kana vachibvuma nezvatinoita taura vachinzwawo zvavanenge vachitaura isusu tinoita kuti zvifambewo tinonotsvanga tsvanga toita nyaya dzakawanda dzatachitaura dzemabhazi dzeaccommodation dzemafuta kudhraivha mota madhiziri mapetro zvese izvozvo
Vatiwo hurumende iri kuedza kugadzirisa matambudziko ese ari kusangana nana chiremba muzvipatara akafanana nekushayikwa kwezvikwanisiro zviri kudiwa nana chiremba kuti vakwanise kuita basa ravo kunyange hazvo vati hazvisi zvese zvavanokwanisa kugadzirisa munguva pfupi izvi zvinouya apo ana chiremba vakuru vachiti vari kuronga kuratidzira mangwana vachiti basa ravawandira kubudikidza nekuramwa mabasa kwana chiremba vadiki uyewo senzira yekuratidza kusafara nemari dzemihoro dzavari kupiwa nehurumende zvichakadai gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare remakurukota rabvumirana kuti varimi vechichena vaimbove varidzi vemapurazi vabhadharwe mari yemuripo yekutorerwa kwavakaitwa mapurazi avo inodarika mamiriyoni makumi mashanu emadhora ekuamerica kuvarimizana izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana
haingori nyaya yezvabvumirana inyaya yezvakaitika iripoti yapiwa kukabhineti yokuti 100 mawhite farmers vari vulnerable former white farmers vapiwa 53 million US yecompensation nekuti ivape relief ivapewo kuvabvisa mahardship yavari
varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakatorwa maprize avo pachirongwa chekugovera ivhu kuvatema izvo zvinonzi ndezvimwe zvezvakakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.